Ndo policy ya wa Trump kupawa pinda sa president kuti vachawe vachidila ne awari kuti ma illegal immigrants kana kuti vanhu vari muAmerica muno vasina mapepa. Izvi zvatikuona inoita senge ya policy shift yehurumende yeAmerica kuti kana usina mapepa kana kuti wakapinda nenzira dzisidzo haichangori nyaya yekuti uri kutyora mutemo yeimmigration, but vakuchida kuchinja mutemo vachiti aiwa iwo unenge wakutotyora mutemo yatingati macriminal laws. Saka izvi zvinhu zvitoziva hedu kuti zvinhu zvokuti kana zvisizogadzwa zvinofanira kugadzwa necongress kuti mutemo wacho uve uchigadzwa. Saka izvi zvataona izvi zvinhu zvatikuona kuti aiwa kuenda mberi zvinhu zvichave zvichiitika muno muAmerica.
Tombotarisawo zviri kuitika kumiganhu yenyika uko kune dzimwe nzvimbo. Vechiuto veUS Marine vari kuwanikwa ivo vachiisa fenzi kuti dzidzivirire kuti vanhu vapinde munyika yeAmerica zvisiri pamutemo. Munoona zvichizobatsira here izvi?
Izvizvi handioni senge zvingave zvichibatsira in the long term, because toziva kuti nyaya yemuganhu yange yagara iri nyaya yavaTrump pavakapinda pafirst term achida kutoisa iri war yenge yakareba zvokuti vanhu vangasakwanisa kupinda. But fence yatikuona I think iri kudila nemaissues in the short term, because tikuona kuti pane dzimwewo nzvimbo dziri kusouthern border dzisina muganhu unonyatsotaridza kuti panokwanisa kuva pachipindika here kana kuti kwete. Saka izvi zvatikuona vachierekta mafence imwe yemamesures avo yekuti pavanenge vachidhilawo nevanhu vanenge vachipindawo nedzimwe nzvimbo vakaisawo kana fence, zvinoita senge zvinorejisa vanhu vanenge vachipinda muAmerica nokuonawo futi kuti timauto ave kuva achiprotekta that area iyoyo yesouthern border yekumuAmerica.
Tinoona kuti nyika yeColombia yakatowanikwa iyo ichitumira ndege kuti itore vagari vayo vari muno muAmerica avo vanga vasiri kugara zvisiri pamutemo. Shure mekunge vaTrump mutungamiri weAmerica vati ivo vachawanikwa vachivapa zvirango zvatingati matarifs, munoona zvichizoitika kune dzimwe nyika here izvi?
Kuna zvichiitika kune dzimwe nyika, nokuti zvakaitika ipapa pazvinhu zvanga zvisina kutarisiwa kuti vaTrump vanga vachareacta in that way. But reaction yavo yavakaita ndiyo kutadza kuti aiwa nyaya dzeimmigration into very serious. Saka kana vanhu vanenge vadipota vachibva kuAmerica vari vedzimwe nyika kana nyika idzodzo dzakaramba, then vachaitawo mamwe matanho ekuti vadile nawo. Saka nyaya yematarifs tinoona kuti yanga iri nyaya yekuti sezvo Colombia iri one of my biggest traders neAmerica, zvanga zvichaafektawo ivo kana vakasatorawo vanhu vavo.